Iyi inyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari. Mushure mekudzoka kwevanhu makumi manomwe vakanga vatumwa naJesu kunoparidza, Jesu anopinda mune rimwe guta. Makanga mune murume ainzi Bhatimiyo. Akanga asingaoni. Akanga agere parutivi rwemugwagwa achipema. Anoti anzwa kuti Jesu ari kupfuura, anodaidzira achiti, "Jesu, mwanakomana wedzinza ramambo Dhavhidha, ndinzwireiwo ngoni." Vanhu vanomunyararidza, asi iye anoramba achidaidzira achiti, "Jesu, mwanakomana wedzinza ramambo Dhavhidha, ndinzwireiwo ngoni." Ipapo Jesu anomunzwa, anomudana. Vanhu vanoti kwaari, "Simuka, tsunga mwoyo, tarira anokudana." Ipapo anorasa hanzu yake yekunze, omhanya achienda kuna Jesu. Jesu anomuti, "Ndingakuitireiko?" Ipapo anoti, "Jesu, kuti ndionezve." Jesu anomuti, "Kutenda kwako kwakuporesa." Ipapo anobva atanga kuona. Anova muteeri waJesu. Iyi inyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari.